nyore wakurumidza kuiwana seiko aita koko dziridza pfepi
Thank you.